manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 6/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asati anika decision yedza kuti tinogona kuti toti takuda hurumende kuti tiridzokerere kumaaudiisodida so tikuda kuona kuti tozvikwanisa sei.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kuramwa mabasa kuchiri kuenderera mberi. Zvikoro zvovhurwa nemusi wechipiri vamwe vabereki vachichema-chema nekudhura kuri kuita zvinhu zvakaita sembatya dzekupfeka nemabhuku. Sangano reZimta rinoti varayiridzi vari pasi paro havasi kuzoenda kumabasa nemusi wechipiri sezvo mari dzavari kupiwa dzisiri kuvakwanira. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vanoti kuramwa mabasa kwavana chiremba kuchiri kuenderera mberi kunyange hazvo vari kutarisira kuita musangano mangwana kuti votora danho ripi. Bepanhau reSunday Mail range raburitsa mashoko ekuti kuramwa mabasa kwapera sezvo hurumende yagadzirisa zvimwe zvichemo zvavana chiremba. Zvichemo izvi zvinosanganisira kushaikwa kwemari, kushaikwa kwemishonga muzvipatara, uye vana chiremba vanotiwo vanoda kutambiriswa mari yekuAmerica sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vaObdai Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vabutawo tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu muzvipatara.
Pari zvino mamembers edu havasati vadzokera. Hakuna mamembers edu association vana chiremba vati vadzokera sofa.
Ko zvatiri kuverenga kumapepa nhau kuti makatenderana uye manga mati nhengo dzesangano renyu dzinge dzadzokera kubasa mukati memazuva maviri.
Zvakatenderana ndezvekuti vana chiremba vanofanira to engage mamembers avo kuti vadzokera. Association yana chiremba inofanira kuengage, support to engage the members to go back to work. Tanga tina kuti tiri kudzokera basa ipapo within 48 hours. So iko zvino same process yekutaura nemachiremba kuti tichionesana mamiriro ezvakaita zvatakapiwa nehurumende nezviripo muzvakataurwa kuti tidzokere kubasa. Asi pari zvino ndozvinosina members vedu mazhinji vari kuramba kushungurudzikana nezvakataurwa nehurumende. So that it's now we are in a position yekuti as the executives hatisati anika decision yedza kuti tinogona kuti toti takuda hurumende kuti tiridzokerere kubasa within 48 hours. So tikuda kuona kuti tozvikwanisa sei. So mangwana kana chiremba vemuzvipatara zvakasiyanasiyana nemacentral hospital tine mameetings week and every central hospital and then vana chiremba vachisangana ikoko, vana chiremba vese vosangana muzvipatara zvakasiyana-siyana and then vodecida kuti zvatapiwa nehurumende todzokera kubasa here naizvozvo here kana kuti tombomira tonzwa kuti pamwe hurumende ichatimboa.
Pane zvimwe asi here zvati zvawiriranwa?
Ihe zviripo zvati zvawiriranwa but mune kutsutsunya kwakati wandei munana chiremba kusaidi revana chiremba zvimwe zvesen zvakafanana nekuti nyaya yemushonga tabvuma kuti hurumende yati ine mushonga kunatfarm ye2.2 million but vana chiremba vari kuti mishonga iyo haisati yapo ndinoda kupa muenzaniso wekukadona muguta rinonzi Kadona mushonga iyo aisati hapo pane manhumba zvedu atoenda vakanotarisa kuona kuti mushonga yapo here aisati hapo muchegutu zvimwe chetezvo so tiri kuti munhu zvipatara zvizhinji zvinonisa zvasa zvamo and then takanzi tine duty free but vanhu vazhinji vari kuti hazvina kunge zvakataurwa kuti mamembers ese achibhenefita here sekuziva kudu kuti hurumende inogona kunge ichizochinjachinja sezvainoita kuti inogona kuti yatipa yekutitorera so vanhu vazhinji vane kamistrust muhurumende kuti chokwadi yati yapa machirinda here duty free ese so it's a point of saying kuti we are in agreement partly with nezvataura but not necessarily with everything asi panyaya ihuru yekushungurudza inyaya yerimbira rese nemari kana chiremba vasofara zvachozvakaizvakada pano hurumende
asi ka hurumende iri kuti muna kubvumbi ndo pairi kuda kuti inge ichizeya nyaya iyi
ya muna kubvumbi zvakafanana nekuti in 2014 titanga takabvumirana nehurumende kuti our on-call allowance achange ari pa-$10 asi hazvina kunge zvaitwa kubva muna 2014 so isusu tiri kuti hurumende inofanira kunyora pasi kuti in April ichange ichiti paw mari yakadai 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 yotipa matimelines kuti isusu manegotiations edu anenge achifamba zvakadai so pane kasort of mistrust between the government and the employer zvinhu zvavakanyora hazvina kunyanyojekesei because hatizivi kuti izvezvi zvataitaura kuti maprizes ezvinhu or kurarama kwezvinhu kwakwira netimes three hatizivi kuti government pamwe inogona kuti yati muna april yotiwedzera mari ne100 rtgs of all the things tawedzera nertgs saka hatisina andit kukakuvimba nehurumende kuti vanachiremba vari kuti muna april macho kana vachiti vari kutiipa zvakadai zvakadai ngavazvinyore pasi tinge tichiagreya ipapo kuti muna april tichazonge tinge tiipasi kwete kuti tozosvika muna april tozosokekana kuti tapiwa kana kuti dollar kana zvakamira se so ipapo ndopane kakusa kutrasta maagreement ehurumende mune kakuvanzi kakarimo mune zviri kungotaura nehurumende
saka wamama kutaura naye apa kubva kudivi rehurumende ndianani chaizvo pamusangano wamakapedzisira kuita
pane vanhu vaitivabva kuoffice asi hatina kunge tataura naivo mutungamiri wenyika
avo vanga vari mubati womwe musangano rezimbabwe hospital doctors association dr prince butau vachitaura vari parunare muharare mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rezimbabwe teachers association varichard gundani vanoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri sezvo mari dzavo dzemuhoro dzisiri kuvakwanira varairidzi ava vanoti vave kudawo kubhadharwa nemadhora ekuamerica asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vakatozivisa kare kuti hurumende haisi kuzobhadhara vashandi vayo nemari dzekuamerica sezvo isingadhinde mari mamwe masangano evarayiridzi akaita septuz neatuz anotiwo ari kuzoramwa mabasa kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo zvichakadai vabereki vakawanda vanotiwo zvinhu zvavaomera zvikuru zvekuti vanogona kutadzawo kuendesa vana kuchikoro kotoro ino kuti tinzwe nezvematambudziko ari kusangana nevamwe vabereki tabata mumwe mubereki ari kuchipinge vashingirai mambuyengwe
vana vandinoende kuchikora pagore rineri zvinoti gambekende grade 1 kanodiwe kuti kubhadhara kuchikora is $30 gambekende grade 1 mabhuku acho anodiwa anode $4 rimwe yunifomu yaiyavainge t yako akako kusanganisira nekiti yacho ndezvese pamwe $2 kozouya uyu unode kuende kusekondari fom 2 paschool fees is $100 ischool fees iyoyo pamabhuku unodiwa 15 macounter book rimwe pamacounter book pavo richite $9 yodiwa ari 15 kudaro yunifomu yacho yanga iri $9 nezero nhasi ino ndaiona yapa 105 ndokusekendari kuti dzacho dzadziri pa $64 ndokusekendari wacho iyenawo saka upenyu hwacho hunenge hwakatotiomeridzikozi kana kuti ini wacho kuti ndione pokuone mari dzedzo dzese dzindiri kutaura panapa hapana ngekuti hatishandi
vamuri kuti vamwe vakwidza ava vari kupa zvikodzero zvei zvekuwedzera mari idzodzi dzekutengesa zvinhu zvechikoro
vanope zvikodzero zvekuti kwanzi is isusu zvinoto tsvakawo mari kumukoto yokotenga zviro zvedu zvinotenga ngemayisa zveione mari mumukoto saka tichikwidze kudaro sezvavanotaura izvozvo dai hatina petinoone mari ngekuti zvino zvino muzimbabwe maakushandise bhondi saka bhondi rakuzane mashakani nemashakani emiti imweni rikatodzanei kwedu unono yakada inenamita kana mikura zvekuti haina mari yekutingatii mari saka iyewo ndozvoondokotawo veidini veizenga ndizvowo izvozvo.
Zvino nemamiriro azvakaita mungakwanisa here kuti vana venyu vaende kuchikoro kana kuti zvichatonetsa kuti vatange zvakanaka?
Zvinotonetsa kuti vatange zvakanaka because kana venyu vacho vekutorya yacho mari yekutorya yacho inondondinetsa manje iyeyo yacho iyoyo kundiione kuti vaende kuchikoro neyekurya yacho inini wacho neyekudiiona ndiri mashaya because daendingaende kubasa kubasa kwaita kubhadharwi mari yacho muzimbabwe munu dakutode mayusa
ko ivo vezvikoro vari kubvuma here kuti mutaurirane navo kuti mupote muchibhadhara zvishoma nezvishoma?
Vanongagona havo kubvuma but machi dambudziko ripongere kuti chitetinde chawanda manje zvekuti hai vonawo vanenge veitoda kutoryirawo apapo asi dai kwangozikare kuya kuya manje vainase kuzainga zviri nyore.
Mumwe mubereki vashingirai Mabuyengwe vanogara kwaKondo kuchipinge vachitaura neStudio 7. Zvichakadaro, vamwe vari kudzidzira basa rekurayiridza paNyadiri Teachers College vanoti havasi kufara nenyaya yekuti vari kunzi vabhadhare zana remadhora ekuAmerica rekutenga motokari ichashandiswa nechikoro ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe vari kudzidzira urayiridzi pachikoro ichi vaDarlington Nyakabau.
Tipatipi atasinei nandii taifanira kubhadhara $452 yataibhadhara tichiti isusu taibhadhara 192 pakutanga term then tobatirwa stop order ita 26 kana 26 does 192 452 but then mari yakazokwidzwa yabva yanzi iyo yese isusu tirikusangana naexternal tiri mu term 5 yetp yekupezera saka pamari yaexternal iyai pane 145 yaexternal asesa yekuuniversity of zimbabwe then imwe $52 takanzi ndeyemamoju kwozoti iko aya mabhondi aya then fees yedu yeseka yaakuita 584 tbc pa 584 maibeka pane $100 straight maus saka takazoti iyeye 584 ka ine $100 plus yaiexternal 145 nefiketwi yotipa 781.
Ko sei muri kunzi mubhadhare madhora ekuamerica?
Takanzi isusu college iruda kutora motikari yekuasesa vanhu kutp saka kubhadhara juti ofanira kubhadharwa riri kumaus dollars.
Muri kuwirirana nedanho herere?
Tisi kuwirirana, takatombozamawo kutuma vanotimirira semastudents kuti iko tivaendesewo kwatimanage secretary kuministry but izvo zvakanzi izvo watakanga ndatuma akazotyikidziwa tyikidziwa necollege haana kutozoenda.
Ko madii kungonyora tsamba yenyunyuto moendesa kuministry kwacho kana vanhu vachitya?
Okay, isu tanga tisina majoriti tavatori semamastudentsvo zveduwa tozvichingozviitawo sei but watakambotuma president wesrc westudents board akanga abatana neimwe anomirira organization inonzi zikosa inomirira mastudents yazimbabwe yese but uyu president wesrc yekolleji yedu semastudents ka haana kuzokwanisa kuenda kusangana napresident wezikosa inyaya yekuti akatyikidzwa atya kuti kosi inopera.
Muri kukwanisa here kubhadhara mari dziri kudiwa idzi?
Mari hadzitombokwanisika zvekutoti ina hangu kana titotaura kuti ndikutodhifeya kuti ndoti ndobhorotsvaga mari then ndozoita tozodzoka after 2 terms kana zvinhu zvinenge zvanaka asi kana zvina kunakawo kutoita kungomira zvakati zvanaka.
Muri kubvumidzwa kubhadhara here maRTGS dzimwe mari idzi kana kuti vari kungoti varikuda mabhonda?
MaRTGS yavari kubvuma but pane $100 yavari kuzoda kana usina $100 iyoyo hauonekwe naexternal assessor wekuuniversity of zimbabwe iyoyo.
Mumwe wevari kudzidzira basa rekurayiridza pachikoro cheNyadiri Teachers College vaDarlington Nyakabau vachitaura vari parunare kwaMutoko.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguva yekuti timbonzwa chirongwa chinotarisa zvirikuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega na Ivan Zininga.
Muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kune chimwe chirongwa zvakare chevechidiki chatinotarisa zvirikuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo, vamwe vari kusimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuno kuWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka tichakurukura navanzvadzi vedu Charlene Musonza, fashion designer pachirungu Vanetsa Parare. Iko zvino vari muno muAmerica, tinzwei kuti zviko zvavari kumbonyanyoita zvapa kuti vanhu vavatsvage-tsvage kudai. Makadiko vanzvadzi?
Zvipenyu makadiko.
Veruzhinji vari kubvunza-bvunza kuti Charlene Musonza uyu ndiani wamuri kuti fashion designer uyu anyanyoitei kwageza bhazi here? Ndiani anonzi Charlene?
Charlene is a fashion designer.
Basa rinoitwa na fashion designer nderei?
Basa rinoitwa na fashion designer nderekusona, kugadzira hembe, kudrawa, kugadzira custom made clothing.
Zvatinoona zvichiitwa pa TV nevarungu zviya?
Ndizvo chaizvo.
Makazvidzidzira kupi izvo?
Ndakazvidzidzisa ndega. Chimwe ndakazvidzidzisa ndega as well as ndakamboitwa mentorship ku South Africa na Sonwabile Ndlambasi. Angari fashion designer wa Nelson Mandela for 1 year. I can't train more on marketing my label, my portfolios, preparing my portfolio presentations, taking part in fashion shows, nekugadzira my fashion shows, ndikwanise kuzvimaketa.
Saka itarenda kare kutozvarwa naro here?
Aiwa, chipo chakabva kuna Mwari.
Tonzwawo kuti munomboendawo kuma fashion show anotyisa chaizvo takanzwa yeku inonzi Washington DC Fashion Show, Fashion Week, muchikwana-kwanawo ikoko. Kunenge kuchimboitwa sei ikoko?
DC Fashion Week, one of the biggest fashion weeks mu Washington DC. Platform yekuti ma fashion designer anobva kwakasiyana-siyana, anodizaina zvakasiyana-siyana, vakwanise kushowcase talent yavo. Kunenge kune vanhu vakawanda vanouyawo, vanogona kuchenga hembe ipapo, vanogona kuwana basa ipapo. Zvinotisimudzira semafashion designer kuisa lebo yako idzikanwe nevanhu vari kunze nevanoda fashion.
Kunongoendwa here nemunhu wese wese uku kana kuti kune vanototsvagwa vanoziva zvavari kuita?
Pakuenta vanotanga vakumbira kuti vatumire portfolio yako. Portfolio yako inenge iri compilation yema designs ako. And then from there vanoreta kuti do you qualify to be a part of this fashion.
Saka inotevera iri kuitwa riini?
Inotevera iri kutanga musi 22 February 24.
Matoigadzirira herei?
Tokutogadzirira for total.
Ko tinomboona ivo Sister Charlene ava vachibuda-budawo kumwe kwakawanda-wanda takambokuonai pamavhidhiyo emusic ainakidza chaizvo kuHarare uko. Munoita zvakawanda-wanda, munozvikwanisa sei kukubatanidza icho nechocho 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 nenguva inonetsa mukurarama?
Chakanakira kuti unotamba woita zvemodeling, woita zvedesigning, zvineka link kuti zvese zvingori linked to showbiz.
Tonzwawo vamwe vachiti hanzi muindastiri yenyu yeshowbiz munosanganikwa nezvinhu zvakawanda wanda, zvimwe zvaana madrugs, zvimwe zveabuse. Munombosanganawo nazvo here zvimamunofamba?
I think zvinowanzoitwa nevanhu vasingagoni kumanaja stress, dzimwe nguva peer pressure, dzimwe nguva vanenge vasina confidence on stage. But inini, I do perfectly fine without any of those.
Mashoko enyu kune mumwe musikanawo wechidiki ari kunzewo kwaanokuyemurai achiti kana ndakura ndoda kuzoita saSisi Charlene ndeyekuti kudii?
Zvandinogona kudza vana vasikana vari kunzoko vada kubudirira muindastri yandiri, work hard, believe in yourself, have passion for zvauri kuita, put God first in everything that you do.
Kuti vanoda kukuteverera iwo vanokuteverai kupi, vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kundiona paInstagram. Instagram yangu inoti simply Charlemove, CHARLIEMUB. Kana kuti vanokwanisa kundiona paFacebook Charlene Musonza. O website yangu inoti mubig.wix.com.
Aiwa, ndinokutendai zvikuru hanzvadzi nenguva yamatipa yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Maita basa, tinotenda.
Muri yeZimbabwe ndinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura navanzvadzi Charlene Musonza, fashion designer veCharlemove brand label ranetsa muno muAmerica. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Kwanhasi togumira pano, musara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Ivan Zininga nechirongwa Youth Forum. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero. Asi nhasi chirongwa ichi tiri kuchipiwa naPraxidis Jeremiah. Mukoma Wande, tinotarisira kuti vanozodzoka zvakare svondo rinouya. Ngatimbonzwei chirongwa chechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano paStudio 7. Ari kukuchingamidzai ndiPraxidis Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa tina mufundisi Tavani Dube, vanova ivo vanoshumira kuHarvest International vari kuDallas imo muno muAmerica.
Gore ra2019 takaripinda zvakanaka. Takanga tine crossover 2019 kuHarvest International Church yakabudirira chaizvo. Takava nenguva yakanaka. Takanga tine vaparidzi vakanga vabva kunze kwenyika. Takanga tina Reverend Chivaviro vakaimba vakaparidza zvakare, uyezve takanga tina Bishop Tagara vakaparidza zvakare. Takanga tine vamwe vaimbo vanenge ana Lloyd Tevedzai na Wellington Kwenda, vamwe vazhinji venyu munomuziva ari kunoko kuDallas mazuvano. Saka ndiye mumwe akaimbira vanhu chaizvo musi wacho iwoyo.
Sevhisi yakatora nguva yakadii?
Takatanga kuma8:30 manheru, takazopedza zvato kuma4 mangwanani, vanhu vachiri kunakidzwa, vanhu vasisade kuenda kumba. Basi takava nenguva yakanaka chaizvo, yakatora nguva yakareba kusvika kuma4 makufeni.
Gungano racho rakavingwa nevanhu vakawanda here?
Kwakauya vanhu vakawanda, hatisatambona zvakadaro. Kubva taita mamwe magungano, gore rino rakanga rine mutsauko, rakanga rine musiyano. Nzvimbo ndo yakatoita diki, asi makanga makazara. Takaona vanhu vazhinji chaizvo vachiuya. Kunyanyanya chimwe chikonzero ndofunga ndichocho chekuti takanga tiri machechi akati wandei vatakaunganidza. Saka takawana vanhu vakawanda chaizvo.
Vhesi ramungati makapinda naro pavafundisi vese vakashumira zuva iro?
Takava nenguva yakanaka, takaparidziwa naReverend Chivaviro. Ndingati donzo renyaya yavo vakariwana kubva kuna bhuku yamako, Mark chapter 11, pane nyaya yaJesu achitaura kumuonde. Ndichaverenga zvishomanana vhesi yacho yavakaverenga, inova Mark chapter 11 kubva paverse 12. ndichaverenga nechirungu. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of fig was not yet. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee thereafter forever. Ndo vesi avakaverenga avakatiparidzira vachitaura nauye kuti kuzvingava zvii zviri mukati meupenyu hwedu zvingatitaridza mashizha kunge tichawana zvekudya paari, kunge tatarisa toshaya zvingati mafruits kubva pamuti iwoyo, zvingava zvii zviri mukati meupenyu hwedu zvinofanirwa kuoma gore rino. Saka vakakavatidzidzisa nhau yekutaura, yekudzidza zvekutaura. Taura kuzvikange zvichiitika muupenyu hwako, kungava mafinances ako, kungava kubasa, kungava marriage yako chaizvo. Tine simba rekutaura zvinhu zvakanaka mairi zvichiitika.
Imimi muchienda mberi mugore rino ra2019, chakanyanya kukubatai?
Kazhinji. Hatinyanyonzwisisa simba rekutaura zvinhu. Dzimweni dzenguva tinongovhura muromo yedu tichingotaura zvisi hatisina kufanira kuti titaure. Asi tikavhura muromo yedu tichishandisa mukutaura zvinhu zvinovaka, zvinhu zvinosvimudzira, zvinhu zvingatibatsira chaizvo muupenyu. Ndo chinhu chandakafarira, ndakabatwa chaizvo kunyanyanyanya mugore rino ra2019. Chinhu chandinoshuvira kuti ndiite mukati meupenyu hwangu. Ndinofunga nevazhinji vakanzwawo shoko iroro, nhau yekutaura zvinhu zvinovaka kuvamwe. Anytime patinenge tichitaura, tichitaura zvinhu zvinovaka, zvine zvinosvimudzira, pane kutaura zvinhu zvinopfusa nguva dzose.
Haiwa, nguva dzedu ndodzadyana, muchitipendera nemunamato.
Tinogona kunyengetera, Baba, tinokutendai panguva ino, tinokutendai muri Mwari vanotigonera. Tinoti Ebenezer, matisvisa pano, makatitangisa gore ra2018, tikapera gore ra2018, tatanga rimwe gore zvakare ra2019. Taakuchinamatira ngoni dzenyu nevasa dzenyu pamusoro peupenyu hwedu, pamusoro pemabasa edu, pamusoro pemhuri dzedu. Murambe muchingotitungamirira muchifamba netu mugore rino ra2019. Tinonamata kuti muvhure masuo kune avo vane masuo akavharika. Tinonamata gore rino, Baba, kuti muwazarure. Vazhinji vanotsvaka mamarriage, vazhinji vanotsvaka mabasa, vazhinji vanotsvaka zvakasiyana-siyana. Gore rino, Baba, ngavasangane nechiedza chenyu. Gore rino ngavashanyirwe nemi. Munotaura muchiti pese pamunoshanyira zvinhu hazvirambi zvakadaro, zvinhu zvinoshanduka, zvinhu zvinochinja. Ndinonamata mungwananano kuti muchinje, mushandure zvinhu mukati meupenyu. Nevese vakapterera, vese vari kuterera panguva dzino, ngavaitiwe zvakanaka nezita raJesu tinonamata. Amen.
Amen. Aiwa, tatenda mufundisi Dube. Apo mamange makateerera kuchirongwa dzichitendero. Apo tange tiri kutaura namufundisi Thabani Dube, vanova ivo vanoshumira kuHarvest International vari kuDallas imo muno muAmerica. Ari kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah.
Aiwa, tinotenda zvikuru tanonoka wande, uye chikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kuramwa mabasa kuchiri kuenderera mberi. Sangano reZimta revarairidzi rinoti varairidzi vari pasi pesangano iri vacharamwawo mabasa nemusi wechipiri panovhurwa zvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA.